tinoona kuti nezvirikutarisirwa kunzi zvingangobuda musarudzo handione zvakanyanya zvinofanira kuchinja maererano nezvanga zvichiitika sarudzo dzisati dzaitika nekuda kwekuti hurumende iri kutarisirwa kunzi ichange ichitonga after sarudzo ndiyoyo imwe chete hurumende yanga iripo saka handitarisire kuti patava neshanduko yakanyanya sitereki pamusoro peukama huripo pakati pezimbabwe nesouth africa
ndezvipi zvamungati dai zvazoshandiswawo muzimbabwe kubatsira zimbabwe kana kushoropodzawo zvaitwa musarudzo idzodzi
chekutanga chikurukuru ndakaongorora mafambiro anga achiita vanhu vachikambena vachidi zvanga zvine runyararo tinodzidza kuti hapana chatinowana mukutyisidzirana mukurovana mukukanganisana nedzimwe nzira dzakawanda wanda panenge pachiitwa sarudzo chinongovo chimwe chiitiko chatinofanira kungotambira chiitiko chinovaka nyika kwete kuti chibva chaita chiitiko chekuti vanhu vanobva vatokanganwa kuti ndivana nani vanodei uye vanoendepi chechipiri chandakaona marongerwo esarudzo sarudzo dzemuno musouth africa maonero andakaita ndeyekuti dzakarongeka zvekuti kunyange anodyiwa anodyiwa achigutsikana hapana zviya zvekuti vanhu vanozombotarisa kuti pane abiridzirwa kana pane adi nekuti zvinhu zvese zvinongoitwa pachena ijekerere anenge asingagutsikani anoenda kumatare edzimhosva iwo matare edzimhosva acho achitonga zvinogutsa
totarisawo kuti mari yemusouth africa yerand yanga yati dzikei uremu hwayo mungatarisira here kuti uremu hwerand hungashanduka huchisimukira
mari yemusouth africa changa chikonzera kuti uremu hwayo hudzikire inyaya kunyanyanyanya nyaya dzezvanga zvichiitika kunze maglobal factors anosanganisira kukwira kwemafuta ekufambisa anosanganisirawo zviri kuitika kuna naamerica nezvimwe zvakadaro kwozoitawo iyo nyaya yesarudzo iyi ndo mainternal or madomestic factors yanga ichiunza kusagadzikana mune misika yezvemari zvanga zvikonzerawo kuti saka takatarisa izvozvo ndinotarisira kuti mari yemusouth africa ichatikwirirei asi inotikwirirei zvishoma